muzvare kupe vavo dzavatori venhaume Harare nhasi kuti vakatambira tsamba svondo rapera yakatumirwa nemutauriri weparamende vajacob mudenda vachivazivisa kuti havasisiri nhengo yeparamende vatiwo mumwe akadzingwa muparamende ndama inomvula muguni vanga vari nhengo yebato ravo yeproportional representation yanga ichimirira bulawayo metropolitan muparamende muzvare kupe vati izvo zviri kuvashamisa sezvo vachiti vakange vanyorera tsamba vamudenda vachivazivisa kuti pave nemapoka maviri ebato ravo zvichitevera kuzivisa kwavakaita mwedzi wapera kuti bato ravo remdct rakatsemuka nepakati vativo vamonzora vasisiri nhengo yebato ravo zvichitevera kuzivisa kwavakaita komisheni inoona nezvesarudzo kuti bato ravo richakwikwidza musarudzo dzemabi elections richishandisa zita rekuti mdc alliance
takanyora tsamba pamwe chete monzora ichinyora tsamba ini ichinyora tsamba yangu tsamba yandakanyorera spika ndeyekuti weduwei tiregezei tiite panika zvakaitwa muna 2005 nekutoti inini ndiri munhukadzi munhukadzi asingadi kushungurudza vanhu saka ndakati ngavatiye takadaro but spit akatora tsamba yemunzora akaregeza yangu akanyora tsamba ikati isusu tatorekorwa inini naonarebu nomvula mugumi izvozvo hazipo pamutemo zvakaita naspika nekuti hapana munhu anorekodwa akagara mumba make spika asina kugara muparamende
asi mutauriri wemdct yavamonzora vawitness dhuve vati muzvare kupe vadzingwa muparamende nekuti havachamirire zvido zvebato ravo vachiti muzvare kupe vakazvidzinga vega mubato ravo mushure mekunge vazivisa kuti vave mutungamiri werimwe boka remdct
chokwadi iri zere vanoriziva vadzingwa muparamendi iyoyi yavanga vapinda under mdct asi mavhoti anga ahwiniwa negungano remdc alliance
asi imwe nyanzvi munyadzi yezvematongerwo enyika muzvare sibongile mugijima vati vamonzora vasisiri nhengo yemdct kana pachitevedzerwa zviri mubumbiro remitemo rebato iri
ndizvozvo zvichienderana nebumbiro remutemo wavo saka vamonzora pachokwadi havazisiri memba yemdct nokuti vakuzviti ivo imemba yemdc alliance asi kualliance kwacho kwavanga vachiti vari hapana pavakambovhoterwa kuva mune zvinzvimbo zveikoko asi nokuti tine matare edzimhosva akamonyororwa kana kuenda kukoti munongonzi yaiwa ndizvozvo zvavataura nokuti imemba nokuti mdc irimo mualliance
muzvare kupe vati havasi kufara kuti gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi negurukota rezvemari vamutuli ncuve vakapa boka ravamonzora mari inopiwa mapato matongerwo enyika anenge awana zvikamu zvinodarika zvishanu kubva muzana zvemavhoti musarudzo pasi pemutemo wepolitical parties finance act muzvare kupe vati nyaya dzose dziri mbiri idzi dzave kumatare edzimhosva asi vadhuve vati zvese zviri kutaurwa namuzvare kupe izvi ndezvekuda kububunya mari chete kwete kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika zvichakadaro muzvare kupe vati vanyorera masangano akawanda pasi rose kusanganisira munyori mukuru weunited nations vaantonio guterres nemasangano emuno anomirira kodzero dzemadzimai vachiti zvakaitwa navamudhenda zvokuvadzinga muparamende iro dare reparamende nderiri pazororo pamwe nekunyimwa kwavakaitwa mari iyi zvinoratidza kutsikirirwa kwavanoti kuri kuitwa madzimai munyika vamudhenda vati tigozovafonera asi vazenge vasisadare nharembozha yavo hatina kukwanisa kubata vaziyambi kuti tinzwewo divi ravo panyaya yemari iyi asi vaziyambi vakamboudza studio 7 kuti sehurumende vanongotevedzera zviri pamutemo vachiti havapindiri mumakakatano emapato ezvematongerwo enyika ndakamirira studio 7 muharare ndini Frank Chikowore.